Zimbabwe. A very good evening, sorry, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 12th, 2020. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome again if you just joined us. Tonight on the Women's Roundtable, we are opening up our mics to hear from you, our listeners and viewers, on some of the issues you are facing day to day. We'll also be looking at the sanctions issue and the issue of the disappearance of Itai Dzamara.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1554 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. If you haven't done so before, please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us.
And welcome again if you're just joining us. Tonight on our programs, we are opening up our mics so we can hear from you on some of the issues that you're facing day to day. But we'll also be looking at the sanctions issue and also the disappearance of Itai Dzamara, who actually was commemorating 5 years after his disappearance this week.
And the United States government yesterday announced that it has added Anselm Sanyatwe and Owen Ngube onto the sanctions list for their role in human rights abuses related to political repression in Zimbabwe. The statement read in part, "These designations demonstrate continued U.S. commitment to promoting accountability for human rights abuses." The State Department urges the government of Zimbabwe to immediately end state-sponsored violence, including against peaceful protesters, civil society, labor leaders, and members of the opposition in Zimbabwe. Investigate and hold accountability to those responsible for human rights violations and abuse, end of quote.
It was not all gloom and doom on the sanctions list, as the U.S. government also announced that it had removed from the sanctions list Reka Okonde, Shuvai Mahofa, Stokozile Matutu, and Nyson Ndlovu, all of whom were previously on the sanctions list, but, said the statement, are now deceased or they no longer meet the sanctions criteria. The U.S. government said removing previously designated persons from the sanctions list shows that sanctions do not need to be permanent and that targeted sanctions reflect realities on the ground in Zimbabwe.
Meanwhile, the family of the journalist and human rights defender Itai Dzamara commemorated on Monday 5 years since his disappearance. His wife, Shifra Dzamara, took a letter to President Emmerson Mnangagwa inquiring about his whereabouts.
Let's now take a listen at a report prepared by our reporter, VOA reporter Columbus Mavunga, on the disappearance of Itai Dzamara.
Shefa is the wife of missing activist and journalist Itai Dzamara. She says photos are all she has of her husband since he disappeared 5 years ago. Dzamara vanished in Harare on March 9, 2015 after going out for a haircut. Rights groups suspect he was abducted by state security agencies. Shefa wrote a letter to President Emmerson Mnangagwa and delivered it Monday.
Shure yangu ndiye kuti samunangagwa ndanyora tsamba samunangagwa voresponda kutsamba yangu tidaidza totaurirana ndoda kuti vandibatsire kuti ndizive kuti chichaketika kumurume wangu And then gava zvitiro for vana vangu because vakuru vachizoti what happened kuna baba wavo because vana vakakura vakadare especially mukoma anogora tokura aine bitterness aine anger so kana vachida zvavo itai vanhu tinosara tatoziva kuti zvii zvakaitika ndanano vakamutora kana vachida.
On Monday, Zimbabwe's Home Affairs Kazembeka Zembe said he would comment later when asked what police have done to find Dzamaram. After he went missing, Zimbabwe Lawyers for Human Rights got a High Court order asking police to locate the missing activist. The organization sums up what it has experienced so far.
The best way I can sum it up is that there's been a tragic trail of no action. Nothing has happened. No serious efforts are being made to ensure that a closure is brought to the matter in terms of us finding it time or efforts to make sure that we recover whatever remains of him.
Kwaramba thinks Dzamara was abducted because he held protests against then-president Robert Mugabe, who had been in power for 35 years at that point. Shefra says her two children, 12-year-old Nokutenda and 8-year-old Nenyasha, still feel their father's absence. That hurts him most.
Vanangu ari pangu yakaoma because vanangu vachiri vadiki and vana vangu vachiri kuda kudarwa baba. So every day vanobvunza mama dzidzo chairi. Sometimes mukomana anotibvunza kuti mama asi dzidzo vakaferi. Panekuti handina mhinduro ende zvinotondirwadza kuti mwana wangu vatori confused. Saka zvinotondirwadza kuti handina mhinduro government yechekuti aisikuri kukwanisa kundipo mhinduro. Saka zvi zvinorwadza kuti vana vangu vari kutokura vasina baba vasingazivi kuti chii chakaitika.
Several demonstrations to force Harare to review what happened to Dzamara have not yielded results. But Shefra remains hopeful that President Emmerson Mnangagwa's government will give her an audience and an explanation. Columbus Mavunga, viewings, Harare.
We were hearing there a report, as you heard from Columbus Mavunga of the VOA News in Harare. He was speaking to Shefra Dzamara, the wife of Itai Dzamara, who disappeared 5 years ago. And some people, some critics say that this is what the United States will be looking at to see if Zimbabwe does change in the issue of human rights abuses and forced disappearances like Dzamara's.
Yeah, lingabe lichona njani mthokazo muhle sidibana kuhlelo lethu lwalamhlanje asihluzene abesifazane lapho ke esiphatha indaba ezijiyeneyo eziphathelane lempilo yenu abesifazane. Lamhlanje sikhangela indaba eziningi lapha lalapha ya sizakhangela ikakhulu udaba lwezitshetiso zenotho ezetheswa ezinye eziphathamandla zebandla lezanu-PF kanye lamankampani adlelana lezanu-PF okugoqela abanye abaphathintambo bakahulumende okhona manje ngoba labo bengabe bandla lezanu-PF. Sizophatha njalo udaba lokunyamalala kwentathela izindaba ovelela ilungelo loluntu uyitai Dzamara yena ke ofikise iminyaka emihlanu wanyamalalayo ngumvulo mhlaka 9 Mbimbitho. Sikhangeleke njalo le ndaba ezihluphayo silodaba njalo olwempupho esihluphe ohlupha kakhulu abesifazane ukuselela imuli. Nxa lilombono khona lapho ngokuselakala kwempuphu likhululekile ukuthi lingenelane kuhlelo kunombolo zona lezi inke ngazitsho u-001-202-619-2077 kumbe njalo liye ekhasini lethu ele-VOA Ndebele ku-Facebook lisilandele khona lapho njalo lifake ke inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte elingenelani uhlelo. Kodwa ke singakatholi abantu ecingweni ngilodaba lapha kumbe silamazwi abesifazane ebekhuluma ngohlupho lwempuphu sizoba lonkosakazana Jessina Mkoko ekhuluma ke ngokunyamalala kukaitai Dzamara ngomunye laye owake wanyamalala okwensuku ezithile engaziwa ukuthi ungaphi, waze wakhululwa ngabezomvikela abensitha ngemva kwamalanga athile. Asizweni bekhuluma.
Lama siyidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nalesi siyithola ngayo emashopu. Sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe komalayitha.
Kusukusela nge-weekend yona leyo bengilokhu engibhoda ngidinga impuphu daily, mina ibitshona engiphelela ngiselayinini. Kodwa esibangeni laso ukuthi vele ku-black market ayiswelakali, uyathola ukuthi emarket ngale ma-shops lawana uyathola yabe i-offloadwa ngale sebeyithengisa ngecheshi kuphela and yabe i-90 bond. Namhla nithesenisithi kahle ngihambe ngiyithenga khona ngale sebeyikhwezile futhi sebesithi 100 bonds khayingani izakhwela. So namhla bahle bona bayikhweza lamuhla, sisakwazele ukuthi thina sivele sizaphephela ngoba le makhaya kuthile izwileli laphuza vele ukuvuya.
Akudingwe ukuthi azululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyithayi. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabonga. Ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba. Angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo lalowana owaphelayo lalowana owaphelayo. Angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni.
I-parliament i-committee health sibhodile lapha sasibonela ukuthi yena uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lobuyile ukuthiwa yi-corona. Kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona. Sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imikhuhlane ezinje.
Lapha esifikile esibhedlela eHarare Wilkins everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lo muntu obanjwa lowo mkhuhlane otshengisela ini ama-symptoms ukuthi angabelwa lowo mkhuhlane, yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye. As i-parliament siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se-Wilkins ngendlela abayenze ngayo la ngendlela abasebezilungisele ngayo. Sithemba bazahamba la kumanye ama-provinces benze ngokufanayo.
Yes, Mava, they were the women, various women from different organizations and ordinary women talking about their plights. We started off with those that are facing the maize meal shortages in Bulawayo, that they are having to rely on their South African family members who send them from South Africa because it's really a problem in Bulawayo. Mm-hmm. And then we also spoke to Justina Mkoko. She was basically saying that the government is not trustworthy and it's not living to its promise of that of reporting whatever they found out about the disappearance of Itai Zamara.
Mm-hmm.
As well as the female members of the health committee in parliament, they toured the Wilkins Hospital just to see how the preparedness for this coronavirus.
Very interesting there indeed. Kuna vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu cheLife Talk chemadzimai Women's Round Table. Nasi tiri kutarisa isu zvakawanda tichange tiri kuvhura mamaiki edu kuti tinzwe kubva kwamuri kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi nyaya huru iri pano nasi tanga tiri kutarisa isu kuti iro vhiki rino nemusi wemuvhuro takaona Itai Dzamara achisvitsa makore mashanu awanika iye achitsakatika, uye tikaona mudzimai wake amai Shefra Dzamara vachienda ivo kunosiya tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Takaona zvakare amai vaItai Dzamara Mbuya Dzamara vachichemawo vachitivo vaida kuziva kuti mwana wavo chiko chakaitika kwaari. Saka regai timbonzwa kubva kuna Mbuya Dzamara tinzwewo kuti ivo vari kunzwa sei kuti mwana wavo kusvika pazuva ranhasi kwapera makore mashanu haasati awanika.
ama kore mashani muri kunzwisisa nyakutumbura
ha ana chikutaura iko zvino handinai ndakatopererwa chinoita tiroti inosvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti takuziva ari papi mupenyu akafa here kuziva kuti munhu kana aberekwa chasara mashero zvaanosiyana asika zoti aurarama achiwana nenanofashikasvika musi wote apa ndo madere naapa hatina kana mhinu nekuti mupenyu akafa uye dambudziko nderekuti munhu akasiya mhuri yake sekuchengedza vana nemudzimai wake asina zvakaoma mashingira akaita muroora wangu mwanasikana wamushipa mwana akashinga zvake iwa nezvaizvozi haisi nemhuri mwanasikana kuti asvika anotinaye pamba hatina kana dambudziko nao ndotozorwadziwa manje nekufunga kuti kumwana kurarizi nekusvinga kwaakaita asingoziva kuti mwari ane chekuita pane zvaari kuzviitira pamwe tingadaita kutongochengedza vana tisingatozivi kuti ari anongogomera ari zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mbuya Dzamara, amai vaitai Dzamara vachitaura ivo vanga vari kuti ivo vanopa kutenda kune muroora wavo Shefra Dzamara nekuti agara nemhuri kwemakore iwaya mashanu achishingirira mukutsvaga murume wake. Tiri kutarisa zvakare nhasi nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vemuhurumende. Takaona hurumende yeAmerica nezuro yakazivisa iyo kuti ichange iri kuisa pamasanctions list kana kuti pazvirango vaAnselm Sanyatwe navaOwen Ncube nokuti vari kuti ivo vaviri ava vari kuchikora kodzero dzevanhu uyezve hapana zvavari kuita kuti vagadzirise zvinhu zvakadai sekuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende yeAmerica iri kuti iyo ndo zvaichaita. Uyezve takaona vachitaura zvakare kuti pane vamwe vabviswa pazvirango izvozvi zveupfumi. Vakataura ivo kuti nezuro vachange vari kubvisa vaRay Kaukonde vachiri vapenyu vakabviswa pasanctions list. Tinorangarira nguva iyi yapachaitwa marali taiona, takaona amai Grace Mugabe vachitaura pane imwe rali vachisumudza vakaukonde vachivanyomba parali iyoyo. Saka kana muchiri kurangarira nguva yapfuura vaRay Kaukonde vawanikwa vachibviswa pasanctions list. Amai Shuvai Ben Mahofa vabviswa asava vakatisiya. Sitokozile Matutu navaNison Ndlovu vesava vakabviswa pazvirango izvozvi. Regai timbonzwa kubva kuZanu PF tichinzwa kubva kuna vatafadzwa Mugwadi kuti vanotii nekubviswa kwakaitwa nekuiswa kwakaitwa vamwe pamasanctions uye vamwe vachibviswa.
Zvinonyadzisa kuti nyika yeAmerica nekukura kwayakaita inoonekwa ichichechechete kana kudzinganisana nenyika iri so far away, nyika yevana veZimbabwe vasina mhosva nemunhu, nyika yevana veZimbabwe yakarwirwa norusununguko nevanhu vanongozvigarirawo zvakanaka vasina kana dambudziko nemunhu. Asi America inowanikwa ichiparadza nyika iyi nekuda kwezvirango zveupfumi. Ende zvirango izvi zvinouya panguva Deputy Secretary General weUnited Nations anga ari munyika yedu ino kunzwezi Victoria Falls vachiti tingabatsirana sei nenyika yeZimbabwe kuti tiachize masustainable development goals. Nyaya yezvirango zveupfumi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu because kodzero dziri muno. Saka tinongoziva kuti hayo zvekodzero dzevanhu izvi kwanguva kungotawo kwemunhu anenge abatwa kumbeisa vawanikwa, asi nyaya yavo haisi yekodzero dzevanhu, inyaya yevo. Zvakare mashoko ezvirango zveupfumi aya kwedzera zvirango zveupfumi anouya nguva yakunge even veEuropean Union vanga vakatemerawo zvirango zveupfumi vabvisawo zvimwe zvirango zveupfumi vachiti no zvinotitaridza kuti hurumende yevamunangagwa nehurumende yezanupf egavhenmendi yekuzimbabwe iri kutora matanho ekugadzirisa zvematongerwo enyika, ekugadzirisa zveupfumi, ekugadzirisa magariro evanhu munyika atingati mapolitical social and economic reform. Saka kuuya kwezvirango zveupfumi zvekuAmerica zvinongotaridza kuti America inorarama kunzvimbo yayo yoga kwaisingaoni zviri kuitika nezvakanaka zvekuitwa navamunangagwa nekuda kwokuti havanei nezvakanaka izvozvo.
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vatapadzwa mugwadi vezano PF. The Gaitins we zvakare pahurukuro yaitwa naJonga Kandemiri ataura zvakare nava Farai Maguhu vachitaurwa vakazvimirira pamusoro penyaya iyo yezvirango.
Patangira wa mugwadi waitaunga vatora mashoko mumuromo wangu kuti zvinhu zvinonyadzisa, asi zvinonyadzisa zvacho ndo patakungosiyana ipapo. Isusu mukatarisa nyika yedu yeZimbabwe takawana kuzvitonga muna 1980. Mushure mekunge vanhu vatema vati tiri kudzviniriwa nevarungu. Muna 1980 pakava nekupembera kukuru kuti rusununguko rwataida rwuya taruona. Asi nekuda kwehuri hwehurumende yeZanu PF, corruption, hurumende yakatadza kupa vanhu atinoti mapublic goods, kupa maservices to the nation. Vanhu vakatanga kuchizhamba kuti aiwa makonewa. Saka hurumende panzvimbo yekuti ipe mwana bota, mwana ari kuti ndachema ndine nzara, yakatora chipeneti kwakutanga kufara muromo ndokunyararidza mwana kwaari kuita. Saka masanctions aya anonyadzisa pakuti hatifaniri kunge tiri kuti vatema tinobata vamwe vatema kunga tsvina zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaFarai Maguhu vachitaura ivo panyaya yezvirango. Asi kutaura kwataita nhasi tichange tine open mic inoreva iyo kuti munogona kuuya muchitaura nezvamunenge mafunga wapa. Tatiri kungokupai nzwisa yezvimwe zvanga zviri kuitika vhiki rino, asi munogona kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino. Tinoziva pane vazhinji vari pamalive feed edu papage yedu yeVOA Shona ne VOA Studio 7. Ameno PJ vende ndebele iri kuita here, maybe unogona kumbotaura nevanhu.
Kukanya ngane ili vio ende vele slefiti evela ku Studio 7 yona ungwayo ayiko lisa stole lagi lisa stole lagi kona lapo eta vini lwezi jeziso zenoto kuluhlu lwezi jeziso zenoto olwe tulwe mhulumende we Melika uyonale ekalisene kwa yonale viki kukanyege kuba kususwe abantu abane bakati amagama bakati khona kulolu luhlu phakathi kwabane uReika Ukonde, mnumzana Reika Ukonde nguye osaphila kodwa kwakhitshwa njalo igama likankosikazi Shivaibhen Mahofa, igama likankosikazi Sithokozile Mathuthu kanye lo mnumzana Nayson Ndlovu ngoba laba sebatshona. Kodwa ke mnumzana Reika Ukonde lizakhumbula ke ukuthi wayehlala esemlonyeni kankosikazi Grace Mgabe lapho ikhuluma emihlanganeni yezano PF emaralini esithi Reika Ukonde. Kodwa ke usesusiwe kuluhlu lwalabo abetheswa izijeziso zenotho abebandla lezano PF. Ikho ke likhululekile ukuba lingene kuhlelo likhulume ngawo namasections, kumbe njalo likhulume ngokunyamalala kukaDzamara labanye abanyamalalayo onabanyana bolokhe bengakatholakali kuze kume namanje. Lizokhuluma ngenhlupho ngezanhluphe ezehlukeneyo elidibana lenhlupho elidibana lazo khona ngapho, ikakhulu kathesi ngomkhuhlane we-coronavirus osumemetheke emhlabeni jikelele, osufikele njalo ngakomakhelwane ngale ngakwese-South Africa. Abanye belokhu esikhuluma labo enhlelweni zethu bebelokhu besithi sebesesabela ukubana bazathelelwa lowo mkhuhlane, ikanti-ke ilizwe kalungeli ukuthi liphathe lo mkhuhlane njani.
Aiwa, tinenge tine mutereri wedu wekutanga. Hello caller.
Oh, maswera sei chemang.
Aiwa, taswera, sori kuti tambokubatisai panhare, asi pindai muchirongwa titaurewo zita renyu nekwamuri mubva mataura nhasi neGango. Munogona kuti udzowo nemararamiro amuri kuita ikoko kana kuti muchitaurawo nezvamanzwa zviri pano.
Right, ndimanyoni paZimbabwe.
Pakadeiko paZimbabwe apo manyoni?
Manyoni.
PaZimbabwe panogara pachitisa nzara zuva nezuva richibuda richinyura kurwadza chete.
Saka nhasi kwakamira sei?
Nhau yemutengo chete nhasi chingwa chapa 28 nhasi ndopachanje chingonzi nyararai chete, ndobotangira hangu pamasanctions apo.
Ehe, taurei.
Pana baba wanga wari kutaura kuti varungu vanotsama sanction vekuAmerica nenhau yevhu kwete hazvisiri izvo. Kuna kureti iri kukwira every day, mitengo iri kukwira every day, havasaTrumpo vari kukwidza. President wedu arimo muno ma president wedu asi Trumpo, president wedu akangonyarara. Zvinenge zvichitika akangonyarara. Tikangoda kuti tichaura nzourayai vanhu. Please, kuna baba vandanzwa vachitaura nezvaNPF yauya vangaita kuti hanzi zvoni vaTrumpo vanoita against vanaZimbabwe. Kuna kwatina kusununguka. ZanuPF haibvumire munhu kutaura kuti une nzara. Haibvumire kutaura kuti uri kurwadziwa nenzara. Izvozvo ndikakuzva kuti tema vetine pakaitwa nemachi emasanctions ekazoitwa gala manheru. Vanhu vanouraya vanhu. Pane mukomana wavakarova zvisingaite kumarenge. Denge itori machi yekuti vanoti maNDC ndehapi. Vachibata vanhu vachirova. Kuno kuZimbabwe tapanguva yakaomesesa isingaiti. Yekuti ukangotaura chinhu tichiri kurwadzai wataomerwa hanzi nyararai. Reti ichikwira zvairi kuita every day kudaiso. Tenda pana aita dzamarapa. Aiwa dzamara chokwadika. Ngavaburitse kwaari zvinhu zvinorwadza. Kuti vana vako vanokubvunza kuti baba varipi. Zvivanezwa unovapindura kuti kudini. Zvimwe zvinhu ngavangonyarawo zvinhu zviri pachena izvi. Dai zvaigoneka iyo America yacho taimuona Trumpo wacho kuti aimboya achitaura neisusu vana veZimbabwe. Kwete zvokuti anzidza kutaura neparliament. Parliament vakaguta vari kudya vari kubvisa nesipo. Vari kudya zvavanoda panguva yavanoda. Isusu tiri kutambura. Ngavaye vaTrumpo vataure neisusu vana veZimbabwe ndisu tiri kutambura. Vamunangagwa necabinet yavo zvavanogara vakataura kuti ndine cabinet yangu. Chokwadi vari raiti vakaguta. Izvo vari kuita census zvizvizvi. Private census. Iri kuitwa private muno muZimbabwe zviri kumbofamba sei isingataurwe kumakore ese inoshambadzwa paredhi yako.
Zviri kufamba sei manyoro. Kuri kuitwa census yei?
Kuri kuitwa vari kutofamba vachiverenga vanhu. Census taiziva kuti yaishambadzirwa munhu wese waitoziva kuti vanhu vaakuverengwa izvinozvo. But iye zvinosvika kuziva kuti munzvimbo matogara isimon present. Vamwe vaverengwa vamwe vari kujambwa ezonza minoko yaenda uko. Saka zvinhu zviri kungoitwa private asumya kujeka kuti vari kuzvifambisa sei. Asi sticker ravari kutonama padhoo rakanyorwa kunzi 2020. Saka tikutadzawo zvinzwisisa kuti 2022. Saka tikutadzawo zvinzwisisa kuti zviri kurevei kana rakanyorwa kunzi 2022. Ino iri 2020. Saka zvinhu zvese zviri kungoitika muno muZimbabwe hapana chiri chete chechemavhe. Munomu tiri kutambudzika. Please, America dai yaikwanisa. Kungopa masanctions vese munangagwa necabinet yake pasina anosara vasatombobvumirwa kana kutombonosvikawo kuAmerica ikoko vamboonawo marwadzirwo atribute mabhanduke vegetable kaita 15 gonda kutama kane mashizha 4 saka ndinodyika ine vana mari yacho ndinoiwana kupi upfu hwacho chaivo izvozvi ndoenda unotarisa upfu ndaona uchiita 270 bond ndinoiwanepi chinditengerawo vana ndiwane kubikira vana
saka apa manyoni
ndapiwe masanctions vanhu ZanuPF
manyoni
izvozvi vanoramba zvinhu
pamira pakadaro muri kurarama sei imi nemhuri zuva nezuva
hatisi kuti tinokwanisa tinodya kamwe chete manheru chete zvetaimboti tinodya kana makuseni makuseni acho flower yacho hatichakwanisi kuitenga yaakurema kuti nditenge chingwa $28 ndinoiwanepi. Saka tikangoshingirira kuwana upfiwo tenekebhizi racho roro rapa 50 bond tamboita tichingocheka mbichani ndozvatakutoita.
Aiwa mashoko makuku tuchaizvo. Dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii mukupedzisa?
Kutaura chokwadi ngavangosiya vamunangagwa tambotsama kushingirira navo vachidzika kubva ndege kusouth africa pavakatiza paya vachingodzika paairport ndofunga vanhu tatakamirira maimaonawo mavhidhio acho tatakamira kusvika mausiku vachingodzika muZimbabwe vakatanga kutaura kuti jobs zvichireva tichinhu chavaitoziva kuti ndochiri kudiwa nemwana weZimbabwe zvichireva kuti vaitoziva kuti mwana weZimbabwe wese haasi kushanda dai vaiziva kuti tiri kushanda vanga vasingadziki vachitaura kuti jobs vakasvika vachitaura kuti jobs saka jobs racho ndirori here ratakutambura nhasi moravari kuti vapidza kuti titaura kuti nenzara.
Aiwa mashoko makuku tu tinokutendai manyoni kunge manga mune pano pachirongwa. Bye.
Yewe silomlalelo angilethe mbhalo kuba usesekhona Caroline Moyo.
Yebo.
Kunjani mama?
Ngiyaphila njani?
Uzaxola ke umavi kade sakhuluma lo mlalela kade ubuqalile wena ungena endendweni yokukhuluma emsakazweni.
Hayi kulungile.
Ye, ungapi komhlaba?
Hayi ngilapha South Africa.
Yebo vele.
Yebo.
Ye, ufuna ukuphathisa ngalophi udaba? Kule coronavirus, kulodzamara, kulama sanctions kumbe olwakho udaba ohamba ngalo?
Ah, ole coronavirus lona lethusa kakhulu sibili ngoba hey kampani yacabanga nje ningedwa ukuthi njengoba kuthiwa abantu laba balandiwe ngale eChina bayafika kusasa asazi ukuthi kuzoba njani ngoba so far ama cases asereportiwe khona la asengu-17 singazi la angaziwayo ukuthi mangayi. Kwasi siyathandaza nje kuphela ukuthi uNkulunkulu asizwele. Kungabi kuyikuthi sibaleke ekhaya sesibuya lapha sesizohlangana naye lo corona. And then endabeni kaDamaraya ngeyingene kakhulu ngoba yazi ukuthi thina silezihlobo labangani le imideni yethu more than 20,000 ababulawa ngeground bebulawa ngumnangagwa lomgabe. Uyazi ukuzwisa ubuhlungu namhlanje ngilalela kuma radio la kuma TV kukhulunywa la ngoDamara kuphela umuntu oyi-1 kodwa akukhulunywa nge more than 20,000 yabantu ongawukuthi abantu besindebeleni bona kabasovandu abangakhalelwa cha kukhalelwa umuntu oyi-1. Shua yinto enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi thina ama-families ethu awanyamalalayo bephoselwe emigodini bedutshulwa besenziwa bonke ububa ababebenziwa akukhulunywa ngabo mina ngilakho ukubufakazi obenziwa emdenini wakithi. Uyazi umhlobo wami ephuziswa amanzi 20 liters yamanzi ezithwele waze wayenza lokhu njani miscarriage kodwa konke khona lokho akukhulunywa kukhulunywa ngenifa yomuntu oyi-1 nje wafa ubuyaphila asazi. Yebo kambe kangisho ukuthi ku-right ukuthi anyamalale kodwa kungizwisa ukuhlunga kakhulu ukuthi kumanje sibizwa ngabantu abangafundanga abantu ababalekela e-South Africa ngendaba zokuthi kasisebenzi phela ekhaya kasi-recognizewa so senze njani. Namhlanje kuhlatshelwa ingoma kaDamara A1.
Ya kuyezwakala. Yikho kodwa ofuna ukutsho namhlanje kuhlela.
Hayi uyazi ukubuhlungu impilo esiphila kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi ngikhona kahle kahle siphiliswa impilo bani. Ngiyacabanga bengilalelela umama obekhuluma though bengingazi understand kahle ekhuluma ngeshona ekhuluma ngoTrump nama-sanctions ukuthi lawo ma-sanctions afakwayo why engafakelwa abantu bezanu-P F kuphela kodwa ngicabanga ukuthi mina bonke nje abantu ngithola bothamisa benja kobulawayo thina kodwa nje abahlali bakobulawayo khona ngalesi mpilo angeke uze uthole sithola imisebenzi kwampha hayi uthola sebe-importa abantu all the way from emashonaland le bebaletha ngapha kobulawayo okubangele phela khona lokhu ukuthi thina sisuke sesichapha sizahamba e-South Africa sizodinga umsebenzi ongangokuthi uthola la e-South Africa sengiqhathiwe ngisebenza kubo-KFC kodwa uzwezi ukuthiwa nxa ufuna ukusebenza ko-KFC kobulawayo kufunakala 5 O levels whilist ngapha egolini ngena nje ningalayo leyo 5 O levels kabayidingi ngiyazisebenzela nje kuhle kubangelwa kuyini khona lokho. Labona ukuthi ukumarginalize abantu kukunengi ekhaya kakhulu ukuthiwani ukukhethana ngemihlobo ukungenisana ngobuhlobo emsebenzini kunengi ngale eZimbabwe. So nxa kunjalo bona bebona ukuthi konkhona angeke bekwazi ukuthi bephilisane lathi abasiyekele phela thina sizibonele ngokwethu. And kumanje mina ngedwa nginje ngina more than 20 years ngiku-waiting list yendlu kodwa ngithe ngifika manje ngo-December into engibonile iyenyanyisa kakhulu ngoba akuselandlu okuthiwa i-onwa ngumuntu wesintwini kobulawayo lapha izindlu almost 95% sezi-onwara ngabantu ababuya all the way from emashonaland thina sikuma-waiting list asizitholi izindlu zangikhona la manje abantu bethu ukuthi nxa bekhula bazabe sebehlalanga futhi ukuthi bazabe sebebhilonga ema-reserve or besebehlala ngapha futhi e-South Africa besibe sithethiswa kuthiwa asifundanga sibalekele e-South Africa
ye hhayi ngempela kubuhlungu okukhulumayo abale ndlebe bazwile labo kumele uqondise khona umbiko lowu ngile themba lokuba bazwile. Asiyabonga kakhulu ngokuba kuhlelo lwethu.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Kulungile mama.
Hello caller. Hello caller.
Hello.
Ehe, makadi yenyu.
Hello.
Hello, mutauri sambicha, natutaura nani?
Mutauri musare etomere.
Eh, musare etomere makadiko.
Ndiri pamagadiniwo.
Eya, tukutaura nemi muri kupi?
Ndiri kusouth africa kupretoria.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nhasi tine open mic. Munogona kutaura neiri mudandaro pari zvino kana kutaurawo kuti ikoko kusouth africa kwakamira sei muri kurarama sei zuva nezuva semadzimai.
Kuno south africa semadzimai tiri kurarama panguva yakaoma. Mabasa kunetsa kuna mabasa ende usina mapepa uri kushaya basa mabasa akunetsa maforeners awandisa musouth africa mande zvinhu zvacho zvaoma kurarama mari yacho kana ukaiwana futi kuti uitumire kumusha kwacho inosvika isitiri mari yakakwana because inenge iri kungotorwa kutumira kwacho inotorwa uchiitora inotorwa paunozoichinja pacho mushamacho haitengi kana chiro saka nguva dzatiri kurarama tiri kurarama manguva yakaoma
magara kwenguva yakareba sei imomo musouth africa
South africa ndagara nguva yatirebei ndakataka kuya kuma 2006 zvinhu zvazvichiri nani zvichakanaka asi tichatarisa maurire etakaita kuno kune pane zvinhu izvo zvizvi zvasiyana kure chaiko pane different yakatosiyana chaio chaiotaura kuno zvinhu zvichakasvipa
asi munobva kanyisvipa asi munobva kanyi here
halo
munobva kanyi here
ndinobva kwamutare chimanimbani pashinja
aiwa pakanaka saka chitaura yenyu mazwi enyu ekupedzisira kuti dai hurumende yakateerera maida kuti vazwa kuti chiinyi
inini ndinongotisiwo chemoyo wangu dai hurumende yakateerera yaigonawo kugadzirisawo mwoyo yavo kana kutsunungura pfungwa dzavo kugadzirisawo vanhu kuti zviite zviri raiti ende zvimwe pfungwa dzacho toti dai vakurute kana atadza zvavo dai zvaidzira zimbabwe yacho yaingoganhurwawo dai dzimwe nyika vachizvibvumira yobva yangotorwawo hayo kungoganhurwa kungoti variwo kudhuze nekuzambia oenda ikoko variwo kudhuze
nezvingaitaoenda
ikoko oda nebotswana oendawo south africa oendawo pamwe zvaitiitirawo zviri nani.
Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu sisi Ethel. Muve neweekend yakanaka chaizvo. Mwari akuitirei zvakanaka.
Aiwa, mazita tatenda.
Bye-bye. Interesting concept there from Ethel. She's calling us from South Africa. She says, things are so bad. You know, she's not able to cope because when you work and you get paid, by the time you actually receive your salary and you want to send some home for people at home to buy stuff, it's not enough because you have to pay whoever you're sending the money with, you're paying a fee. And then for the people, you know, you have to, if you're sending Malaysia, you're paying a fee. So by the time the money gets there, it's got no value. And then she came up with the concept that maybe the country should be divided and those closer to Zambia go to Zambia, those closer to Mozambique go to Mozambique. So I said, I don't think that can happen. Zimbabwe is a sovereign nation, so that is not going to happen anytime soon.
That is such a suggestion.
Yes, she's free, you know, to give us her take.
Yeah. I heard one of your callers saying there is a census going on.
Yes, it was Manyoni. She's saying that something that is very fishy, she says, in her area is that there is a census going on, but they are not really explaining. But I understand where the caller.
Yeah.
I'm not sure. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tukutora Nanuye Jemurukupi.
Kumarofiso, Mutara Nafiso Nihupotana Mkagone.
I think it's for you, PJ.
Yeah.
Niyakuluma.
Niyakuluma, Moy.
Niyakuluma,
eh. When Janba?
Ah, you feel it.
Hmm. Ungapi, where you turn?
Se Habron.
Se Habron. Yeah, in the way, se kutin is name. Ule ama sanctions, yes, Jesus, so. Ule coronavirus.
Man, you never could be empupi wood like
empupi, yeah. Hm.
Empupi, yeah.
Hm.
They want to buy a financial.
Yeah.
And they have an empu.
I live at too many in empupu and I'm a pochon.
Ah, never too many mad in it empu.
Hm.
Eh, not too many mad in empu. Not too many mad. Man, imagine my quality too made. Maybe I have to deliver price. I could have a Kuma and a corner. Hey, there's too many books. You are going.
Ujiga wins Weni. Lunga na no supolong kona lukulo runga gana. Olempo.
I am only a pumping over age. In the end, I am saying, Manuel Cruz was missing out 2008 with a show to know what they are looking over. We are corner. There were a Maki, petrol lap on a wood, a petriac super. None of the city of corner 2008 didn't want to send
Kulabanya base South Africa abathi bona abathumezela ngomalayisha kathi khona ngapho eBotswana kula omalayisha abaya ekhaya elingabathumezela lempupu.
Ah, abase yathumezela kodwa adura yona nothumezela indaba imali ngani ingcono ngani ngathumezela igrocery. Kodwa imali abothatha yona yana so iba chance futhi ngabuthengela igrocery. About 2 minutes out there, I'm about to 2 minutes up. In my little thing, I cross out and I use 2 minutes and I have food.
So I'm going to 2 minutes and we might.
And not 2 minutes and we might. My mouth is really mad for the mouth here. Engineering group, I could have a super cooler, which is my super very active long, and we can use that to be a band of Amazon.
Yeah. Utaba, let's just so they know to is it to Lila Amba is Patamandas is unpeeved. Ulubona njani ngimeli iloki
ngabe bayengiza kuya ngabe kuya ngani ngabe vele nje ngibavayeni noma kuphuma kwa phezulu babo ngabe kopara ba ngine nje sifa ngendla laba kuya imkhuhlane izipho lezi ngoba lesu lesifa izipho bakubona ukuzima njani laba yenza ngoba noma babe sithi sakhele ukuthi abakwenza kulunganga bona vele abazwakazi so ngabe yini ngabe vele bayengiza yabe nje yipi vele ningasaphumi kona hapo
ngihlalani kona hapo. Coronavirus ke lizo njani kona ngapho ngasebotswana
coronavirus mangane Zimbabwe ngaba ngcono angeke babambe kangaka wakithi bathithithelana imali ni wabona ngane Zimbabwe ngane ushoti imali andi basebenza kakhulu isplastic money so ngane Zimbabwe singasevika kakhulu coronavirus
ingxenye singasindi.
As you have seen, I've always turned in my years in Bobby. I've seen them where Imani has been never catching his bubble up. But we can't be tweeting about the man that any of my phone
I swung you like a coolumoy. Really long,
Hello,
caller.
Hello, Maradi.
Tiri Wadi, troops or a nanny?
Not ladies.
Oh, yes. Ehe, vanga vari ku WhatsApp avai watinokuchingamidza ishuwa. Kwaka mira sei kwa muruko sisi Gladys?
Kuna kundirisha angu pa makapana pa churu wazi wane upenyo South Africa.
Sana angura iti nzwe semazi mai ashisha muruko tarisana na shosu vanezu.
Semazi mai isusu tine zishandra wa na manje sunuru waza kutu unombo shaya maari wanombo kunyima maari ininda katarisana nilabu zikoro kuti daenda ona maari ndatumiro kwa upukumba ndachenge towa wana. Saka kuti vanandi kusikazi kuti vanani ngwa chidyei upenyu hwechikadzi chaicho wakaoma kusina baba mukati isi kuti tikati tinochemerawo baba vedu vekuZimbabwe uku tobatwa mapasi nemapurisa eZimbabwe aya vachitirova vachityora makumbo hatizivi kuti tichachemerawo kupi kwatinochemera.
Tombotarisa edu dambudziko recoronavirus rakamira sei momo muri kuudzwa zvakakwana here uye vari kumusha hamusi kutyirawo here kuti mataura emi kuti vana vakasara kumusha nezvimwe zvakadaro?
Moyo izvozvi yakatomira green mavelas moyo yakatomira kuti chirwere ichochi chikabata vana kwatinonorapisa kwachona ndokupi hatina kwakunorapisa kuti utakure mwana wacho muendese kuchipatara mari kuti anodyawo kuti upote uchifamba uchienda kunomuona ikoko mari yacho haisi kubatika saka isusu tochemera kupi takutsva kudumbu takutsva kumusana.
So dai mai wana mukana wokutaura nehurumende maiti makatarira mararamira muri kuita muri imomo muSouth Africa semadzimai nezvimwe zvamuri kutarisana nazvo shuviro yanyu isiyo ndeyi?
Aiwa shuviro yedu idai tukungoti dai vamunangago ka vagadzirisa nyika tadzokera kumba tichinogara nevana zvakanaka tichionawo dambudziko ratinenge tichiyana nevana wokuti vana taurawo amai todo zvakati mwana wangu inini mari hazikuiwana ngatiende pamarikicho tonorikichira zvino kumarikicho kwacho hakusisina kune rikicho rekuti tirikichire vana. Hurumende iyi aiwa dai yambopowo vana vechidiki mukana kuti vagoona kuti nyika yedu ivandudzike.
Aiwa tinotenda chaizvo sisi Gladys Tafara kuti mawanikwa imi muchibva uko kuWhatsApp kuomba mauya kuno kuFacebook. Ticharamba tichikufonirai pano pachirongwa ndechenyu. Muve neweekend yakanaka.
Aiwa tokutenda zvikuru. Ramai mamunesu.
Okay, bye bye.
Hello, Kola. Nyapila kunjani?
Ya
I'm not going to be able to do this.
Umuthi namalaka unyaka emhlanje zaphela ebuhlungu kakhulu. Right, ufukhula indaba yamasanction. Yabona mina America ngabazimisele kahle kahle. Ngani isho njalo ngoba ndiyakuthi athi bayesaba ukwafaka lawo malori. Abantu abaningi labo bafuzele fake lawo masanction afana lo ufake lokhuluma lomgwadi lokhuluma isanction. Kulomo awurayitha. Ukuthuma ufuna isanction. Kuze umphakathi nkomo ufuna isanction. Nabanye abaningi abanjalo. Ngani isho njalo? Abantu babona ngathi barobhi umhlaba. Yabona barobhi i-AU ngesadala. Yabona. Hayi, ngoba sizenkasa uJonathan Moyo nabanye abanjalo njalo. Bebekhulumele bengathi bayavala. Bebanjenge nkukhula nti ihamba ngale, iyedudoto shiwe ngumntwana ngale. Ubuya bendize ngathi idle futhi empuphumele ihlikisa umlomo. Yonke into ebayenzayo. Izakhe lamhlanje. Sasa lechumayiri kana lemutula. Babona ngathi America ito nara ibone. Ito enza ya America ya mbona. Kangu yanu sanatwe uya kulila bantu. Ulo ngeo ya promoto uwa eka ndani ya sengu ambasada. Kutu anao kukhansi vetenu mtulo wa lama socha abulila bantu. Amtani mku watu ulitua ya America izonda. Zimbabwe ngane. Mina niti ngangu tuwa ya America ya lalega makuma jena wuna. Befara masanshi. Umuntu nje ngomuntu lo mina xa yimisebenza lekhulu lapha ngakho nomuzi wami
uya zagalu muta lwalo kutiwa ndipereyo izindoni zakwaza makorokozo ngesaphelele kuchala abantu bekonkulu huyu muta zakwaza makhuma kuzinto sekwazi kwekuya yazi ngalinto umuta ushola abantu uyawakwazi ngathi yamelile kayenze sanction umuntu ongazi wathi zi sanction mina ngithi iAmerica kayethi ayifaka ama sanction yabona ngesaphelele kuthi sami mina bekubayisethwaza amaphili
Coronavirus. Liyozisisa kanjani?
I was in China.
Mr. Nyoni there was saying the sanctions should be actually increased.
I think Manyoni also, also said the same thing before she spoke about the census, which is currently underway, but Tiri Paporigating Brenda up a Facebook page, Edu Yevio, and Shona, Atina Kukanga Noai, Pana Isaac, Tongoma, Arti, Drukunok Willows, Kudi, Arasi, Indifone, and Vice Number Zake, Richard Karikoga, Aripana Arkutaura, and Rukona Pana Terence Naro, and Indifone, and Vice Number Zake, Evarista Tuli, Isa Number Zake, Stanford Taruvinga, Tawanda Peter, Aripano Primo Destiny. Anzi, please, Musharu kwandifonere iwo ndiri kuno. Beto Chikwiri, aripano Beto, tukweza kufonera uripa plus 44 apo. Timbonzwa uti pa UK, apaka mira sei, regaiti kweza kufonera Beto, aripano pa Life ID. Tawanda Peter Munyuki, anzi namba yangu iyo, ndo vaisa namba zake, asi tishambu iza utitibati Beto. Asi ndineva mwe Priscilla, angari pa South Africa na My Lincoln. Varipa South Africa na mambo kazi. Varipa South Africa. Vese vanga varipa WhatsApp wachikumbira utiwa pinde. Apa chirongwa chedu. Saka trukueza namba zenyu. Uyeje musanete. Kuramba mchidzoka pano pachirongwa. Na utitino zote nare zinombo tine tsei. Nguva nenguva asi. Shuro yedu ndeye kuti wese anenganyura namba zake ipo pano tuguwani kwa chikufonerai. Sekutora kwa trukuita nasi tine gango. Tanga trukuita risa isu. Mamiru wakaita zvinhu munyika kuti imi kwa muri ikoko munogona kunge musiri muZimbabwe muri kurarama sei nyanya madzimai tatukutarira zvakare zvirango zvakatemerwa vamwe vaviri vakawedzerwa neAmerica neZuro uyezve vamwe vachibviswa taona vareika ukonde vabviswa pa sanctions list apa nevamwe vakashaya vanga vari mubato rezano PF vawanikwa iyo vachibviswa pa list iyo saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichionesana kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi asi Beto Chikwiri tiri kuedza namba dzako kuti tiedze kuti tinzwe kuti kwakamira sei kwamuri ikoko uyezve tichida kungongonzwa hedu kuti ndapi mabasa amuri kubata uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo semadzimai PJ.
Silusizi ke kuti ikhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuxhumana yokukhulumisana eye-Facebook kayisebenzi kuhle kulokhu kusalungisiswa. Yikho-ke kodwa-ke lilakho-ke ukuthi lingene uhlelo libukele ngoba sisheyile ikhasi ele-Studio 7. Yikho-ke kulapho elingasithola khona lichiye inombolo zenu zocingo khona lapho kulabaningi abalobele khona lapho ekhasini le-Studio 7 abathi basibukele besendaweni ezihlukeneyo zomhlaba. Kulo Imelda Kondishora uthi good evening, I'm watching live from Centurion, South Africa. Watson Dliwayo, Urufaro Tenia Moyo, uMalvin Panganayi ufakile inombolo zakhe zocingo. Ufiso Moyo sike sakhuluma laye ubefakile inombolo zakhe. Ukhothi Nimpemi Khothi ukhona laye uthi ufuna ukuthintwa ngocingo kodwa akasazi ngemizuzu yona le emihlanu esisele. Charles Zika uthi call me Tsigai Aubrey Round anzi ndifone Ray. Gift Kandenga uthi watching from Thohoyandou eLimpopo province. Limu Kenny Khumalo uthi ngilimamele ngiseJohannesburg, into zakithi asazi zifunani, only God knows. Kulo mlaleli njalo uBoaz Njaya Guru uthi hatili kunyepa muri kurwadzisa nemasanctions amuri kukumbirai.
Vazhinji PJ, I know a lot of people, you know, they've come up to say ma sanctions akakumbirwa nevamwe zvakadai zvakadai, saka inyaya inogara ichitaurwa asi I think pane nyaya dzakanyorwa ne iyo America nezuro pane statement yavo vanyora ipapo kuti vanenge vari kutarisa zviri kuitika munyika kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa here. Vari kutaura zvakare kuti nyanya pane zvakaitika zviya zviya pakapfurwa vanhu mushure mesarudzo ndo zvimwe zvavanotarisa kuti izvi zvakafamba sei. Vanhu vaifanira kunge zvakadii uyezve kana paine Mohlante report iye yakabuda PJ, that Mohlante report, what action was taken after that? Those are some of the issues that they are looking at, but I know there is a lot of argument especially on social media about the issue of sanctions.
Yes, some are for the sanctions, some are against the sanctions, and some are even advocating. Lo mlalelo khona ecingweni siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama.
Kunjani baba?
Ngiyaphila linjani ndani?
Sikuthi usithinta ngocingo ungaphi ke komhlaba?
Ngisaborona ngitangazitha.
Impangazitha.
Yebo.
Chono sokusele imizuzu emithathu kuphela kumbe emibili vele.
Awu bazithi.
Umbono wakho.
Hayi. Ngoba ngiphothe ngamasi challenge ngiyakhozanya ngichayile umama lo ihlombo kade ikhuluma kaKhesu esindebelini ngokuthuva kwabantu. Ngibona ngani ngiyangaphothe ngamasi challenge ngoZamara. Ngibona ngani umkaZamara ngawuya kuboniswa nje kakuhle abantu abaxotshwa kuzano baphuma nomgali bahlangane labo azishushane nabo bazamtshela ukuthi umkakhe bamzangaphi ngoba anthi sebazondelana. Yikho lapha ngathola khona bese ngikhangela ukuthi umama lana ukhulume ngokubulawa kwamaNdebele ukuthi 20,000 kukhala ngoZamara kodwa kule 20,000 athi ukuthi abangakithi bona eyakithi siyayazi ukuthi indaba enkulu kakhulu elabantu abaningi njalo mina ngigozama ukuyilalisa yena engumbulali phakathi kwayo esebenzisa abantu bakithi abathengayo. Yikho ngifithi ngiqinisa abantu bakithi ukuthi bantu bakithi thina leli daba sesihluzeleni lona ngoba mina kakhangakalihluze ngoba zamkulu uvala nje bengiyimbulali abantu besindebeleni ukuthi sikhangele ukuthi lokhu sivuka sisithi uhulumente uzasungisa phela kuthi ngakho uhulumente silo mbulali ongumnankagwa otshiyele ngurobert mgabe lezano. Yikho ngasizame ukuthi khona singenene emathoyilethi sifulasheni uvalo sithini okungasikusayo ukuthi silungiseni ilizwe lethu engikamthwakazi.
Kulungile baba.
Yikho lapho esizahluza khona indaba zethu zokubulawa kwethu.
Hayi ngiyabonga kakhulu Mpangazi.
We want to take this opportunity to thank all those that were actually on our program today. We had an open mic And I'd like to have a special mention, especially for the women that came from WhatsApp. I would really, you know, appreciate you having come in and contributed your views on the issue. Please don't forget that we do this every Thursday. So join us. I'm Marvelous Ntananya. We're in Washington.
Now, practice is to remain.